Kuratidzira uku kwaunaove mamwe mapato ezve matongero enyika anosanganisira ZANU-PF neLEAD vachibatanawo nevaratidziri ava. Mushure mekuturwa kwemashoko nemiriri wePalestine muZimbabwe ambasada Tama Almasri pamwe nemutauriri weZANU-PF ambasada Chris Mutsvangwa, varatidziri ava vazofora vakananga kumizinda yeUnited Nations, European Union pamwe neBritain uko vandosiya magwaro enyunyuto anokurudzira kuti gakava iri rigadziriswe nekukasika kuitira kumisa hondo iyi. Ambasada Tama Almasri havana kukwanisa kupinda mumigwagwa kuti varatidzire sezvo vachirambidzwa kuita izvi nechibvumirano cheVienna Convention. Mumashoko avo pachiitiko ichi vashora Israel pamusoro pehondo iyi vachipomera America mhosva yekutsigira kusagadzikana uku.
And no one can stop this genocide. Do you know why? Because the American want this genocide.
Hapana achakwanisa kumisa hondo iyi nekuti America inoda kuti tirambe tichishungurudzwa negakava iri. VaJoe Biden nava Anthony Blinken vatowana basa idzva rekuva vatauriri veIsrael vachitsigira gakava iri.
Asi mumiririri weIsrael muZimbabwe, Botswana neZambia, amai Ofra Farhi, varamba mashoko aya pavataura neStudio 7, vachiti vanhu vasakanganwa kuti Hamas ndiyo yakatanga nehondo iyi musi waGumiguru 7.
The people of Zimbabwe are more than welcome and I invite them to march for the sake of the innocent Israelis.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuratidzira zvichitsutsumwa pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa neHamas muGaza. Ndinovakurudzira kuti vatoratidzira nedonzvo rimwe chete rekupedza gakava iri, kwete kutora divi rimwe chete.
Amai Haja Makwinja, vanotungamira sangano remadzimai echiIslam reFatima Zahra Women's Organization, avo vanotsigira Palestine, vanoti kuratidzira uku utori munamato mukuru uchasunungura zvizvarwa zvePalestine. Asi Reverend Wison Dachi, vanoshanda nekereke yeUnited Evangelical Church, vari kudivi reIsrael muhondo iyi, vaudza Studio 7 kuti hondo iyi haipedzi nekufora mumigwagwa yeMuharare. Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD, Muzvare Linda Masarira, vapindawo mukuratidzira uku vachiti seshamwari dzePalestine vanorwadziwa zvikuru nekushungurudzwa kuri kuita zvizvarwa zvePalestine muhondo iyi.
Pano seshamwari dzePalestine tichiratidzira kugununguna kwedu nekuurayiwa kuri kuita vanhu munyika yePalestine. Hatingati ihondo iri kuitika munyika yePalestine nekuti zvizvarwa nevagari vemuPalestine vane makore akawandisa vachigara vachimbunyikidzirwa kodzero dzavo neIsrael.
Vachitaurawo neStudio 7, mutauriri weZANU-PF vari zvekare gurukota mubazi rinoona nezvevarwi vehondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa, vati seZANU-PF vanokurudzira Israel kuti ikande zvombo pasi.
Uri unouraya uri kuitwa neIsrael. Zvekare tiri kuti kuna America vanotonga kuAmerica, tereraiwo zviri kutaurwa nemhuri yenyu, zvikuru vana vadiki vari muzvikoro, zvikuru vasevenzi venyu.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi reAmerica panyaya iyi sezvo takundikana kubata muzinda weAmerica muZimbabwe uyo wakavharwa pari zvino nekuda kwezororo. Pari zvino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuSaudi Arabia uko vari kupinda musangano nevamwe vatungamiri vachizeya nyaya yehondo yeIsrael neHamas. Kurwisana uku kwakatanga musi waGumiguru 7 uye kusvika nhasi vanhu vanodarika zviuru gumi vanonzi vafa muGaza, kuchitiwo vanodarika churu nemazana mana vachifa muIsrael. Israel yakazivisa kuti ichange ichimbomira kurwisa Gaza kwemaawa mana zuva rega rega kuitira kubvumidza rubatsiro kuti rukwanise kupinda mudunhu iri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.